vangadzore vakwanisa kushambadza chiitiko chekupambwa kwavo kuburikidza neka video kadiki diki kavakwanisa kutora izwi ravo richiratidza kutya kukuru vachitandaniswa nemumwe murume anga akabata pfuti yehondo kavakanda paFacebook vachiti pane vari kuvatevera. Mukoma wavo vaDanford Ngadzore avo vanovakanzura weward 16 muHarare vati munin'ina wavo apambwa nevavanofungidzira kuti vasori.
Vanhu vatinofungidzira kuti mastate agents vakaenda kumba kwaMP Takuza Ngadzore nezuro anova munin'ina wangu gume Boreini vakasvika ngwanamwana vaanogara naye ipapo zvatidokuona kuti Takuza Ngadzore ane chikwereti kubhengi makusenisei ndobva afonera mota yayo kumutora kuseriso abuda nekuseri asikatozivi kuti vanhu vese vanga vatokomba the whole area paada kumutiza ndobva vamubata.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nezvekupambwa kwavangadziore imwe nhengo yebato reTCCC vaAmos Shibaya vati zvaitika izvi mabasa eZANPF.
Munyika muno maite mabhinya, munyika muno maite materorist. Chihurumende cheZANU chinoziva kuti havana kuhwina maelection akapera musi wa23 August. Vava kungoti munhu wese weTCCC vari kuzvindikita vachirova vachikidhinepa. Zvaitiwa muzuva ranhasi honorable MP vedu Takudzwa Ngadzore vadzingirirwa nevanhu vakabata zvombo vakabata maAK-47 vakavakidhinepa vakavaponda vakavarova vakavazvindikita vakavatocha vakasiya vavakura hembe ndokuvakanda kumazowe.
Asi mushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwamashoko muZANPF vaFarai Marapira vati ivo sebato havabvumi kuti pane zvekupambwa kweva mapato anopikisa munyika.
Chatinoziva ndechekuti vakomana vekumapato anopikisa vanogara vachigadzira kuti mavhidhiyo tavo twenhema vachinyepa kuti vatogwa vaabdaktiwa tozoona vanhu vachibuda pamavhidhiyo vari pamachikenini. Tisezanupf hatizvitendi kuti pano maabduction akadaro ari kumboitika, asi mapurisa ngaangoita basa ravo, ngaateerere nyaya idzi kusvika kumagumadzo.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vati ivo havana chavanoziva nezvekupambwa kwavangadziore. Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vati kupambwa kwavangadziore kunoratidza kusagadzikana kuriko munyika mushure mesarudzo dzegore rino dzinonzi nevamwe hadzina kufamba zvakanaka.
Akazvidzikana muchinge maabva kuita sarudzo sezvatakaita izvi munotarisa kuti musure mesarudzo vanhu vanotanga kubatana mungava muri mapolitical parties vanhu vanenge vakadividwa nemaprimaries kana zvapera izvozvo vanotanga kubatana.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vashorawo kupambwa kwavangadziore vachiti vanofanira kuchengetedza vanhu havasi kuita basa ravo munyika.
Kurohwa kwavo kunotiratidza kuti security sector yedu iri kuramba ichiwedzera kushayanya nevanhu.
Bepanhau repadandemutande reZim Live rinoti varume vari muvhidhiyo yatorwa navangadziore vasori vanoti Nicholas Kajese naAbrahama Pasi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revarume ava pataenda pamhepo. Hakasi kekutanga kupambwa kwevanoita zvematongerwo enyika vakaita savangadziore mwedzi wapera imwe nhengo yeTCCC uye vaimbove mumiririri wemabhuku Tafara vaJames Chidhakwa vakapambwawo vakakuvadzwa zvakaipisisa uye kubayiwa Jackson zvakare vakazowanikwa vakakandwa kunzvimbo yeActurasi. Mumiriri weHarare West muzvare Johana Mamombe pamwe nedzimwe nhengo dzebato ravo reTCCC dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vakapambwawo muna 2020 vakashungurudzwa pamusoro pezvo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekunyepa kuti vakapambwa. Musi wa3/2008 muzvare Justina Mukoko vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori pakati peusiku kubva pamba pavo vakashungurudzwa. Nhengo mbiri dzesangano ravo vaBroadrake Takawira navaPascal Gonzo vakazopambwawo mushure. Vese vari vatatu vakagara vasingazivikani kuti varipi kusvika vazooneka kekutanga vachiendeswa kudare musi wa24/2008. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.